Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 29/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scaler vaburitswa muusungwa.
Vasori nedzimwe hama vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa vamo Blessing Ali nezuro kumabvuku.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kutiedza kuderedzwa kwavanga vaita masiku maviri apera, kusaiziva kuti chii changa tazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii tazoikudzisa zvakare.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa naure The News Hawks rinoti pane vanofungidzirwa kuti vasori vakaedza kuda kuviga mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali nezuro kumarinda ekumabvuku pasina kuwirirana nehama dzemufi. Muzvare Ali vaiva nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakapondwa muna chikumi navapius jamba avakatenda kudare kuti ndo vakaita izvi. Asi zvinonzi kuvigwa uku kwakakundikana sezvo vanoshanda kumarinda aya vainzi vanoda chitupa chemufi icho chavakanga vasina. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scaler vaburitswa muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo sezvo patavafonera vanga vachiti vakabatikana. Tatadzawo kubata mukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaIsaac Moyo. Asi vamwe vashandi vepachipatara chepari renyatwa vati havachaziva kuti mutumbi wamuzvare moBlessing Ali uripi pari zvino sezvo usina kudzoswa kumochari pawakatorwa nezuro. Zvichakadaro, dare ramajistrate remuHarare nhasi ranzwa chikumbiro chavaSkala chekuti vatongo vachibva kumba zvitevera mutongo wedare wekuti kutongwa kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kumbomiswa. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vange vasvitsa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavaSkala kumbomiswa vachiti pane mapepa matsva avari kuda kupa vaSkala ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kana kuti obstruction of justice. VaManokore vati zvakakosha kuti vaSkala vapihwa mapepa aya kuti vagopindura nyaya yavari kupomerwa iyi kamwe chete sezvo nyaya iyi yakanga yatotanga kutongwa vaSkala vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Gweta ravaSkala vaHarrison Nkomo vapikisa chikumbiro ichi vachiti hurumende yave kutsvaga uta nemugate asi mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vatambira chikumbiro chehurumende ichi vakati nyaya iyi godzoka kudare musi wandira 3 vaNkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Vari kuti ivo havasati vava neumbo hwakakwana hwekuti vange vachimutonga, saka vanoda kuunganidza umbo hwavo vahuunganidza avo pa defense kureva magweta avaSkala naivo vaSkala vacho kuti vagadzirire nyaya yekutongwa kwavo. Isu tapikisana nazvo izvozvo tichidaiwa kwete hamuchati kanhandare bhora ratanga makuchiunza vamwe vatambi vanyowani ivo rara bhora ranga ratotanga tatenderera kuti vatambi vari kutamba nehava.
Mushure memutongo uyu, vankomo baba vashuta wachikumbiro kudare, chekuti vasikala, au vakasungwa musi wachikumi 14, vatongwe vachibva kumba kwavo, vachiti vangarambe vari muusungwa, iyo hurumende isina kugadzirira zvakakwana kuti vatongwe, asi vamanokore, vati vakagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa, vachiti vanga vatounza vafakazi vatatu panyaya iyi nhasi, zvavati zvinoratidza kuti vakagadzirira kutongwa kwenyaya iyi. Vankomo vatenda kuti mutongi wedare achatura mutongo pachikumbiro chavo mangwana.
Nhasi tapinda takuti ngatichitamba nyaya yacho timuchitwisa pamberi pedare. Umbo hwamoti hune udzamu hwekutongwa kwavasikana. Nhasi maakuti aiwa takukumbira imwe nguva. Naizvozvo tabva tati aiwa tokumbira vakuru kwevatongo vachibva kumba. Dare rabva rati aiwa kweteshe nyaya iyi tichazomboizeya nhasi mangwana nakota past 11 vobva vazotipa mutongo wavo.
Chikumbiro ichi ndeche chigumi nechipiri uye pose pavakakumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vasikala vainyimwa mukana uyu nematare. Vasikala vanonzi vakapara mhosva iyi zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo Resistance Coalition for Change kunyatsime muzvare mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi au vakabvuma mhosva iyi pamberi pedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edizeri nepeturu kutanga nhasi, peturu ichikwira nemasendi maviri ekuAmerica uko dizeri richikwira nemasendi matatu. Mutengo mutsva wepeturu wave dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu kana kuti $1.50 parita kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi mana nemasere kana kuti $1.48 parita. Mumadhora emunyika peturu yakwidzwa kubva pa$1,007.45 kuenda pa$1,016.49 parita. Dizeri rinonzi rave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $1.65 parita kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $1.62 parita. Svondo rapera, ZERA yakadzikisa mutengo wepeturu nemasendi maviri anova ayadzosera zvakare nhasi. Mitengo yemafuta pasi rose inonzi iri kuratidza kukwira kubva mazuva achangopera aya. Vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti muZimbabwe mitengo yemafuta inonyanya kukwira nekuda kwemitero yakawandisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinanga tikukudzwa uku kuri kutedza kuderedzwa kwavanga vaita mavhiki maviri apera. Kusaiziva kuti chii tanga tazokonzera kuti mitengo iyoderedzo yekuti chii tanzoikwidzisa zvakare vanhu vachiri muzororo kudai.
Zvinobata zvakadii vanhu tichiona kuti zvauya munguva ino yezororo?
Ndinango vanhu vakawanda vakafamba vanenge vaakuzodhurirwa nekudzoka kwavanoshandira. Vangava vanoshandisa mabhazi edu yatingati public transport kana kuti ivo vanoshandisawo mota dzavo. Zvoreva kuti vaakuzodhurirwa nekudzoka. Saka kana wanga wakaisa kamari padii kekuti uchaenda kuzororo wodzoka, zvoreva kuti taakufanira kuti wedzerei. Isu tinonyanya kuzviona zvikuru sei kune vanoshandisa public transport kuti mabhazi anobva adairirawo nekukwidza mutengo. Saka kana wanga wakafamba mumari yakakwanirana pachaita dambudziko ipapo.
Tinoona kuti peturu yakwidzwa nemasendi maviri kana tichitarisa mumari yekuAmerica, kuchitiwo dizeri richikwidzwa nemasendi matatu parita. Ingava mari inganzi yakawanda here iyi? Vakuchera ingaitawo kuti vemabhazi vakwidze mutengo kana mari dzekuripira mabhazi zvakanyanya?
Chatakaona ndechekuti panokwira mutengo wepeturu chero nemasendi maviri kana mashanu, vemabhazi nevanogadzira zvinhu vanowanza kutumira mutengo iyoyo kuvatengi inanza wedzivei pasi cost to the consumer. Saka mari inoita seisina kuwanda, asi netsika iye yatinoziva yevanhu vemuno yekukwidza mutengo tinotarisira kuti vachaa vakwidza mutengo. Chinotinetsa ndechekuti mitengo iyoyo painozodzikiswawo yepeturu havazomhanyirirewo kudzikisa mutengo sekudzikiswawo kwainenge yaitwa.
Tinoona kuti peturu yava kuita $50 per liter, dizeri richitawo $65 per liter. Tichitarisawo kana kuenzanisa mutengo uyu nedzimwe nyika muSADC, munoona Zimbabwe ine mutengo wakadi?
Zimbabwe ine mutengo yakatikwirira izvi kubudikidza nemitero iyo yakambodzipiswa hayo, asi kubudikidza nemitero inotsvadzwa atingati mataxis. Mukatarisa average yepeturu $1.38 per liter muSADC, $1.42 ndo average yedizeri.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyika dzinoti dzave kuda kuisa zvirongwa zvekuti vanhu vanenge vachibva kuChina vatange vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kudzishanyira. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muChina mushure mekunge yarerutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kuratidzira kwainge kwoita vanhu. Nyika dzinoti America, Japan, India, South Korea, Taiwan neItaly dzatotora danho rekuti vose vari kubva kuChina vavhenekwe chirwere cheCOVID-19. China iri kupomerwa mhosva yekuvanza huwando hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi. Nyika idzi dzinoti China haisi kuudzawo dzimwe nyika kuti kune mhando itsva yeCOVID-19 here, zvinoita kuti zvinetse kugadzirira kurwisana nechirwere ichi. World Health Organization inoti iri kudawo kuziva kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakadii muChina. Asi China inoti hapana chairi kuvanza, ichiti zvizvarwa zvayo hazvifanirwe kunge zvichisarurwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kutyira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa muChina muna 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023, tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS, apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi rezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19, kunyanyanyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina, zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa neCOVID-19 kana kuti vanezenge vaakurwara, mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Pangagadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge titotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira, ndokunge makeses edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvinezvi tiri kutoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa COVID-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makeses iwawo akazouya neuwandu hwawo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namuzvinafundo ncube?
Gongu gore rino iri pakava nekuwedzerwa kwemapesendeji kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation, sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane komiti yavari kuda kuedza kuumba, iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health mari ingene kuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichidisbeswa paine nguva. Saka isusu tinenge tichiti komiti iyoyo ngairege kungova komiti inenge ine Ministry of Health neMinistry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive komiti inosanganisirawo mamwe mapazi akaita seParliament nemacivil society vange vachipindawo mukomiti iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekuti ichatorawo matanho api kudzivirira kupararira kwechirwere kubva kuChina. Asi vaMujiri vakambokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba kuburikidza nemagweta avo ekajokoto and company kukambani yeZimbabwe Newspapers Limited inodhinda bepanhaure Herald vachida kuti rikumbire nekukurumidza ruregerero kwavari panyaya rakanyora musi wa24 zviita. Bepanhauiri rakati vangadziore vakasungwa mushure mekuita zveuori pakutenga nzvimbo dzekuvakira muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata vatauriri veZimpapers, asi vangadziore vapa Herald mazuva maviri kuti ikumbire ruregerero kusadaro votora matano. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vangadziore.
Malawyers panyorora kuHerald vari kuti izvo pandakasungwa ndakambosungwa about 2 weeks ago ndapiwa mhosva yekunzi izvo ndakabata mazamu umwe muland baron ndikarova umwe muland baron ndine mhosva ndakapiwa ndakapiwa 2 macharge ndikazopiwa free bail. Ungana panopiwa free bail necourt zvinoreva kuti izvo hapana mhosva hapana humbo hapana kana witness venyaya iyoyo angari mafabrication because ndakarwisa maland barons vaitengesa land muMeborane ndakarwisa maland baron angari politically connected nenyaya dzavo dzaunga vachiita muMeborane ndakamisa because isusu tiri kuti izvo hakuna land invasion inoitwa even kana land iri private or iri estate council ndiyo inoplana ndiyo inoita zvose nenumbering so izvozvo vangasvika zvidi izvozvo ndobva vandisungisa.
Sei musiri kufara nezvakanyorwa nebepa naure Herald panyaya yekusungwa kwenyu?
Herald rakaenda go further richiti izvo pandakasungwa 2 weeks ago ndakapiwa mhosva yekutengesa mastand inonzi land scan dzinova nhema because zviri mumadetails ndakapiwa free bill pamusoro pamberi pemutongi wecourt achiti izvo nyaya iyi inyaya isina musoro inokodzera kupiwa free bill but because vanoziva kuti izvo kwatava kunanga tava kumusarudzo vandounyora nhema vachiti ndakasungwa iri nyaya dzemastenzi nekutengesa mastenzi emuMeborane dzinova nhema. Zvechipiri zvakare vakanyora zvakare vachiti inini sakanzera Ngadziore ndanga ndiri pati yevanhu ndiniki mangwana akanyora achiti ndanga ndiri pati yevanhu avo vakachaya meeting finance committee yakazvipa mastands.
Imi manga musiri musangano here yevangadziore?
Handisi member of finance committee, handisiti imomo zvakare handira kuzvipa stand. Committee of finance inochewa navamwe vanhu vanenge varimo but any beneficiary anenge apinda mumeeting yari beneficiary mutemo unoti iyo munhu iye anoita recuse himself or herself. Zvakare vakaenda mberi vachiti izvo ndakatenga stand ne 1000 USD iri about 6000 plus square meter ndikatenga futi stand ne 60 USD zvakatenderera muvanhu vachikatamadza kuti kanzera vangatenga stendi nemari yakadaro iri muZimbabwe muHarare munzvimbo yakafana nemasadza anova manyepo again.
Asi kase makanzura vangadziore muri kunzi muri kuita uori unotyisa mukanzuro.
Hatisipa pakuti tipote corruption. Corruption totoiramba and vaenda corruption to always say kuti izvo zvinhu zvese ngaiswe pamutemo pajekerere. Why some of us takaisa mazita edu inyaya yekuti izvo we have nothing to hide because zvinhu zviri proper zvakaapplywa and the process iyoyo yaisati yapera ichitori pakati.
Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanova nhengo yeCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muSouth Africa vanoti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekuputika kwerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari musi wa24 zvita wasvika pamakumi maviri nevanomwe. Hurumende yakatanga kuzivisa kuti vanhu gumi nevasere vainge vafa, asi uwandu uhwu huchitarisirwa kukwira sezvo paine vamwe vakatsva zvakanyanya vari muzvipatara. Russia inonzi nhasi yarwisa Ukraine ikakanda zvombo muguta guru renyika iyi reKiev uye reKharkiv. Mauto emuUkraine anoti adonedza zvombo zvemuchadenga makumi mashanu nezvina pamakumi matanhatu nepfumbamwe zvakandwa neRussia nhasi. Hurumende yeUkraine yashora zvikuru Russia ichiti iri kubhomba nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo apo vakawanda votarisira kupemberera goredzva. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vari kuti chibvumirano cherunyararo chinonyoreranwa chete kana Russia yabvisa mauto ayo munzvimbo dzose dzayakapamba. Asi Russia inoti Ukraine inofanira kubvuma kuti itore matunhu ayakapamba muna Gunyana, anoti Luhansk, Donetsk, Kherson neZaporozhye. Vamwe vezvematongerwo enyika, vashandi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti gore ra2022 iro riri kupetwa nemugovera uno ranga riri gore rakashatisisa zvikuru munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZANU-PF, vachiti pakuve nekukwira kwehuwandu hwevanhu vakashungurudzwa kana kusungwa vaionekwa sevaipikisa hurumende. Vanopa muenzaniso wekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scaler pamwe nenhengo dzebato reZimbabwe Transparency Party idzo dzakagara mutirongo kwenguva yakareba. VaScaler nanhasi vachiri mujeri sezvo vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonziwo yakashandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kunyaradza vanoipikisa ava pamwe nekurambidza misangano yevanopikisa. Vemasangano akazvimirira vanoti vakawedzerawo kutya kwavo mushure mekunge dare reparamende rapasisa bhiri rinonzi rinosunga mashandiro avo reprivate voluntary organizations amendment bill iro ramirira kuzeiwa mudare reSenate. Asi vamwe vanoti hurumende haina kodzero dzevanhu dzayakatyora sezvo zvese zvayakaita mugore rino zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje pamwe nemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Tatanga nekubvunza vaMutasa kuti vanoti kudii negore rave kupera iri.
Gore ra2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuruzhinji rweZimbabwe. Takaona kumbunyikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yakaitungidzirwa kuti yakasara kurodhiza yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopozishen havasi kutenderwa kuungana. Savakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwetwa vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chetakatambonzwisisa kuti chiri kufamba sei sehanzvadzi yedu Moblessing Ali akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya kwati vanhu vairohwa, vanhu veTriple C. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wezvamatrade unions, mastudents movement, machurch. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevapfumbi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kufira kudai zvese zvasara mugore rino.
Vagakanje, manzwa zvataurwa navaMutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana vezimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yezimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana vezimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vaone mvura iso human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa iso basic human rights yosaka makaonawo munangagwa purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva imwe chete iyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti mushangano wezvano PS utore nzvimbo mbiri dzadziri maoko eopposition dzinoti Equate nemutasa South. Saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mhirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekuburo remutemo. Saka ndirikutenda zvikuru gore ra2022 ranga rakatinakira.
Vamutasa manzwa mhinduro iyo, pindai tinzwe.
Hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi. Ngatitaurei chokwadi, zvinhu zvinoda kugadziswa zvigadziriswe. Migwagwa yakaparara yese, vanhu vari kutambudzika munyika ino. Kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero, vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa. Zvetivatidza kuti kunyange naSmith vakagara vana Mugabe, vana Ngomo, vana ani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo. Kana kuapartheid South Africa, Mandela akagara mujeri atongwa. Asi kuno tasangirwa chinhu chatisatamboona pakudzvanyirwa kwevanhu vese pasisano, zvekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa. Zvadzokwa zvatakaona kuna anaadhadengwa, zvatakaona kuna analookout masuku
vagaga nje. Tiri kuona mitemo yakaita seprivate voluntary organization PVO bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti
PVO bill yamataura iyi inyaya iri kutsemedza makuruku akaita sana Mutasa. Ipapo ndandakanga maimwe nyaya makorokoto vaMutasa ndiregore ravakadyiwa kuZCT iyo vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti vazonoperawo Christ Coalition muZimbabwe. Saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anopedzera mutemo. Hapana kana nerimwe chete riri kuchema, vari kungochema ndiwo aya matsotsi. Panyaya yavasikala, aiwa vasikala vakanga vapiwa bail, vakatiwa mabhewa akawanda, vakaramba vachidyiwa netsananguro. Ndiye umwe wevamwe vakarumwa nekekuchera.
Vamutasa, hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro adyo jina pakutyora mutemo zvaita kuti paziviswewo mitemo inoreguleta mashandiro enyu. Taurai tinzwa.
Hakuna zvakadaro pasi rote. Tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption esaka mechiona kwese kwaitwa kana mawadzi. Vanhu vanorwisa corruption ino ndo vari kuita mukurumbira pasi rose ana hope wechimono nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti hupfumi hurimo munyika munomu. Asi zvese zvazvikuwaka hupfumi hwenyika huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana vakanje vachipuwawo mafufu.
Maita vamutasa vagakanje dimuraitidaro
maamuchiziera kuti vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera lithium zviri kunzeke mutemo muno muZimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika. Kana vachiramba vamutasa ndine humbo hwacho ndangoti tipfuure nepo vasazopomere kuti hurumende sati vamutasa imini munoita basa rekuchera lithium muchitengesa zviri kunzeke mutemo. Kana muchiramba humbowo ndinawo
vaakurwara hama yangu dakanji
vamutasa pindirai zvipomerwa izvo.
Hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa. Handina chinhu kana chimwe chete chandiakatingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhombo wembambaira wandatingachera.
Saka ndoenza umbowo here? Ndoenza umbowo here hwokuti iwewe unochera?
Vanga vari munhengo yevechidiki yebato rezano PF muHarare District vaAlex Gakanje. Manzwiwo zvakare kubva kumutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu kumadzimai tichitarisa kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vasori vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa muzvaremo Blessing Ali vaine dzimwe hama dzemufi nezuro kumabvuku. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yozivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 chopararira zvinotyisa kuChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaino kumede side.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.